mashoko akaburitswa nebazi rezveutano vanhu makumi matanhatu nevashanu vakabatwa nechirwere ichi nezuro munyika munzvimbo dzakaita seBuhera, Bikita, Zaka, Mutare nemhondorongezi. Mumwe mubereki wekanyahunda kuBikita vakurai mazambani vanoti vana vechikoro vakawanda vari kubatwa nezvirwere zvemanyoka munharaunda mavo.
Takutyira isusu kuti vana vedu vangangokanganisika nekuda kwedenda rapinda muchikoro. Katai kutarisira kuti kana zvachibvira hurumende yakundidza kutora way forward kuti kana zvichibvira vana vatombodzoka kubva kuchikoro because hatiri kuona vana vedu vasiri safe. Ndopa akunetsa ipapo kuti vamwe vacho vari kukomplaina nenyaya yemudumbu uye vari kuita manyoka uye vakatarisa nekunyora bvunzo. Saka tavawaridzi manje kuti tizivawo kuti tobuda nepata.
Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vati hurumende inofanira kuwanisa vana mvura yakachena muzvikoro.
Tiri kuchema vana vaviri vakaparasikirwa neupenyu kuBuhera Central nedenda rekorera. Zvimwe zvino zvinosuwisa kuti muna 21st century tiri kurasikirwa upenyu hwevana nedambudziko iri. Tinokurudzira kuti zvikoro zvinenge zvawanikwa zvine denda iri zvisina mvura nezvimwe zvakadaro zvimbotivharwei kwechinguva chidoko hurumende ichimhanya-mhanya kuisa mabohos.
Chirwere ichi chinogona kukanganisa kunyorwa kwebvunzo dzegrade 7 idzo dzakatanga svondo rino uye dzefomu 4 nefomu 6 dzisati dzatanga. Mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vati bazi ravo riri kushanda nebazi rezveutano kudzivirira kupararira kwechirwere ichi muzvikoro.
Taona kuti pane pakuda kuita kupararira denda rekorera iri tinobatana nevebazi rezveutano kuti tidzivirire kupararira kwedenda rekorera. Kolera iyi haizi kuti inowanikwa muzvikoro medu, inokwanisa kunge yabva munharaunda youya muzvikoro medu, kwete kuti muzvikoro medu mune musina utsanana. Zvikoro zvedu zvine utsanana hwakanaka.
Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vati hurumende yakatoendesa nyanzvi munzvimbo dzine dambudziko iri.
Chekutanga ndechekuti hurumende iri pamusoro pezvose. Ndingati tumira nyanzvi dzavo dzokuenda kuprovhinsi vachibatana neveprovhinsi vachiona vamiriri akaita chirwere ikoko. Outbreak hurumende yagara ichiita atoda yekubatsira kune dzimwe nzvimbo dzisingasvikiki nedzimotokari but however nedzimosvikika kwese vanenge variko.
Nyanzvi munyaya dzezveutano vari Chiremba, vaFinias Makurira avo vane chipatara chavo chinonzi Makurira Memorial Hospital muMasvingo vati hurumende inofanira kuwedzera zvirongwa zvekudzidzisa vanhu kuti vashambidzike nekuchengetedza utano hwavo.
Uyezve kana tobika chikafu chedu tiri kuchibika chaizvo chaizvo chinyatsoibva here? Tiri kushandisa mvura kwayo kwayo here? And one of the best ways yekuuraya chinokonzeresa cholera is just to boil our water supply.
Chirwere chekorera chinopararira kubudikidza nekudya chikafu chine hutachiwana kana kuti bhakitiriya. Nekunwa mvura isina kuchena, kudya zvisina kubikwa zvakanaka kune dambudziko zvakare. Anenge abatwa nechirwere ichi anoita manyoka, kunzwa kuneta, kuda kurutsa, kuperedzeka muviri uye kunzwa nyota zvakanyanya. Vanhu vanokurudzirwa kuenda kuchipatara nekukasika. Hurumende inoti vanhu makumi mapfumbamwe nevasere kana kuti 98 vafa kubva zvakatanga kupararira chirwere ichi muna Kukadzi, Kuchegutu, nakamira studio 7 muMasvingo, ndini Godfrey Mutimba.